Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera ndira 26/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nemutumbi waOliver Mtukudzi. Kanzuru yeguta reHarare inoremekedza Mtukudzi nekupa mugwagwa weWillowville Road zita rekuti Oliver Mtukudzi Road. Nhasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvinonzi zvatadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nomutumbi wemuimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi, uyo akaitwa gamba nehurumende. Mtukudzi akashaya nemusi wechitatu mushure mokurwara nechirwere cheshuga. Vatadziswa kupinda munhandare iyi vanosanganisira muimbi ane mukurumbira Winky D pamwe nemutungamiriri weMDC Vanessa Nchamisa, avo vanonzi vatadziswa kupinda muNational Sports Stadium nevasori. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo Nare Mbozha yemunyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana yanga achinetsa kubata. Mutumbi waMtukudzi watakurwa nechikopokopo uchiendeswa kumusha kwake nhasi masikati, uko acharadzikwa mangwana kumadziwa. Mutukudzi akashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu uye asiya mudzimai, vana nevazukuru. Ngatinzwei mashoko evanhu vakwanisa kuonekana nemutumbi waMtukudzi.
Kutwa kwamudhara tiri kwandirwadza zvisingaite. Munhu aimba miziki yekuti wairamba uchingoidzokera uchingoidzokera, kana nanhasi miziki yakaiperi yasara navamwe vanongoedza miziki yekutika kuedzwa aitawo like 2 years vatoda kuinzwa bati yatuku miziki jezi unotochemedza, especially kamwe kaakaimba akaika kanonzi Wagona. Ndo number one song yangu iyoyo, kanonichemedza. Kutwa kwava kwandirwadza.
Ndinoitwa Showman Bendo gara kunotoni. Ndarwadziwa zvikuru nekufa kwaOliver Mtukudzi. Aiva munhu aitivaraidza zvakanyanya ari mudhara wedu. Taigara tichimuona pakare paye, dzinguva tichimuteera paanouya kuHarare achiridza. Ndosaka tiri pano tiri kumupa last respect.
Avo vange vari vanhu vachitaura pamusoro pekushaya kwaMtukudzi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti mushure mokubvunzurudzwa pamusuwe weNational Sports Stadium kwenguva yakareba nevasori vehurumende, vachamisa vaona zvakakodzera kuti sezvo nyika iri pakati pekuchema gamba, zviri nani kuti vasuduruke kuitira kuti kuchemwa kwaMtukudzi kuenderere mberi zvakanaka, ivo ndokubva vadzokera zvavo kumba.
Inyaya yanga ichirongwa nevakomana veprotocol vedu, Secretary General vamuonzora naChief of Staff vaSiso Zishai. Saka pavanga vari kuronga protocol dzokuti president vapinde, ndo pavaudzwa kunzi zviri kunetsa. Havana kuudzwa reason, panga pachingodilewa dilewa. Saka tatozongoona kuti security ya president inogona kunge isina kumira zvakanaka. Vatraya kutaura navo sematauriro aitwa naSG kuvatraya kuvataridza kuti zvavari kuita hazvimeki sense nokuti magovernment officials nemamwe mapoliticians akasiyana siyana anga ari mukati vachichemawo neruzhinji rweZimbabwe seprogramu yanga yakataurwa seprogramu yanga yakainvaitwa munhu wese pajekerere. Plus kuti rufu haruna invitation card. Saka tiri kushamisika kuti munguva yakadai so pari kutaurwa nyaya yekuti vanhu ngatiitei dialogue. Munguva yatiri kuda kumisa kuti vanhu vasakuvadzwa mumamisha vari kudzingirirwa vari kuabductwa nevari kuitwa zvese inguva neopportunity yekuti taidei tabatana mukuchema mukuru wedu uyu tobva tasara tichibatana senyika tichienda mberi.
Munofunga kuti imimi sesangano muchange muchikwanisawo here kusvika kumadziwa kunochengetwa vamutukudzi mangwana?
Kune variko vanga vachitoriko zvavo nechekare marepresentatives ede ikoko isichagara pasi totaurirana toona kuti zvakaringana kuti president vaende ikoko here kana zvakaringana tichange tichienda ikoko.
Panyaya yaitika kustadium iyi pane zvamunofungira here kuti muchaita?
Hatingazodi zvedu kunyanya kutora rufu rwava mutukudzi tonyanya kupinza nyaya dzepolitics mariri. Ngatichemei vamutukudzi nedignity nehunhu. Ngatichemei vamutukudzi nekurarama kwavakaita. Isusu tinongozviona tozotarisa zviri mundangariro asi muzuva ranhasi mhuri yekwavamutukudzi ndiyo iri kudzimbiwa. Nyika yese iri kudzimbiwa, pasi rese riri kudzimbiwa. Saka ngatichemei, tochema hedu tine tariro asi muzuva ranhasi ngatingei tine mhuri yavo kuitira kuti nyaya isazova yedu but ire nyaya yekuti murume vamutukudzi vakavigwa zvakanaka, vakavigwa zvine mukurumbira, vakavigwa neZimbabwe yose zvakataridza nyika dzese dzepasi rese kuti tine hunhu.
Avo vange vari mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vachitaura vari parunare kuHarare. Kanzuru yeHarare inoti iri kuchinja mugwagwa weWillowville Road kuti unzi Oliver Mutukudzi Road senzira yekuremekedza muimbi akaita mukurumbira uyu. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti vakaona zvakakodzera kupa Mutukudzi ruremekedzo urwu. Vatiwo vari kupa muimbi ane mukurumbira Thomas Mafumo ruremekedzo rweFreedom of the City, izvo zvichaona kanzuru yeHarare ichimupawo nzvimbo yokuvakira imba yake. Vagomba vaudza Rejoto weStudio 7 kuti kanzura yeHarare icharemekedzawo muchakabvu George Shaya.
Hongu tabatana semakansellers kuti tabatana nemanagement tikaona kuti zvakakodzera kuti murume uyu timurangarire timuyeuke timuremekedze nekuchinja nzira inonzi Willowville Road kuti ive Oliver Mutukudzi Road. Mamwe matanho atiri kutora kuda kuparuremekedzo kuvaimbi vedu vanosanganisira vamukanya nemutambi wenhabvu mukuru anonzi George Shaya.
Tingati danho iri ramuri kutaura Vagomba rakatotorwa here nekanzuru kuti richishandiswa?
Idanho rakatorwa nekanzuru mwaka yati asi ranga risati raimplimentwa zvazvo. Rakatotorwa vachiri vapenyu gore rapfuura. Iko zvinoizvi zvataita kurisimbaradza nekuriimplimenta nekukuudza mabharari mukuru etsanzi kuti atange kuzviita. Idanho randakatotaura nadzimai vaoldays pandakaenda kunobata mumoko ndichivataurira kuti tinoda kuti tingedai.
Gwagwa uyu uchatanga kudaidzwa kunzi Mutukudzi rini?
Chatinoita ndezvekuti kana tisinge taita danho rakadaro takuchienda kumarecords kwedu tochinja tochitsvaga kunyora zvikwangwani zvisa ipapo tiinfomawo mastakeholders edu kuti ndo danho ratatora. Tapedza kudaro tinozoita kaseremoni kafunction katinoita kekupa rodhi iyoyo zita ijairoro.
Tichitarisa mashandira munoita sekanzuru, va Gomba munosungirwa here kunge muchiudza kana kukumbira mvumo kubazi rezvekutongwa kwematunhu?
Tinoita inonzi participatory governance, where tinokoshesa umwe neumwe ari mukati mekuta, angava munhu zvake tinomuudza sekutaura kwataita ikoko, angava hurumende tinoiudza zvakare.
Mungatijekesere here Meya Gomba kuti vamwe vanhu vane mukurumbira vamambotaura muchavapa ruremekedzo rwakadii?
Pane kuwirirana kuripo kwekuti vamapfumo vanofanirwa kupuhwa yatinoti freedom of the city, inova inewe ine zvitarwa zvayo zvekuti munhu akangapuhwa izvozvo zvaanopuhwa ruremekedzo rwakaita sei, anenge asingachabhadhari zvitero iri mukati meguta. Uyewo tanga tichikurukura nemakansalas edu ekuhousing committee kuti vange vachivapawo ruremekedzo rwekuvapawo senzi imwe chete yaangavakawo musha wavo semunhu anombopota achiyachiridza kuna ridhoka sevechishira tiraya paanouya anga achigarawo kumba kwake, sevanhu vari kusumudzirawo nyika yedu kunze kwenyika ikoko kwavari. Zimbabwe yakuzikanwa nekuda kwevanhu vakakosha vakaita sevavo, nai zvakakosha kuti tinge tichisumudzirawo mazita avo tichivapawo ruremekedzo.
Tiri kunzwa zvakare kuti pane urongwawo hwokuremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nepasi rose George Shaya.
Hongu, mukaenda kunyika dzakaita sanga United Kingdom muchaona kuti mukapinda mugraund akaita seManchester United, Old Trafford Stadium nemamwe, vanoremekedza zvikuru vanhu vanenge vakaratidza zvakapfurikidza mwero kana George Shaya. Vanotora nzvimbo iri mukati megraund imomo votaura ground side reground inonzi chakati nonzi chakati, saka tafunga kuti zvakaisonakawo zvakare kuno kwati seZimbabwe nyika iri kuzama zvikuru kuti ibudirire kuti titorowo Vietnam stand yemufaro stadium toiti George Shaya stand. Izvi zvinosumudzirawo vatambi vechidiriki vaite shungu, zvinoitawo zvakare kuti tisakanganwe mabasa akanaka akaitwa nevao vakaretaya mubhora vakaita savashaya ivavo veuku kutanga chete, but tinonzwisisa kuti vamwe vanhu vangabvunza kuti kosei musati maonawo kutamba kwapeter zvovo kwamozi tsungu. Aiwa, tinozvinzwisisa pari zvino zvitatanga navashaya.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Joto weStudio 7. Vashandi vemamwe makambani vasina kuenda kubasa pamazuva ekuramwa mabasa akarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions vanoti havasi kubhadharwa kwemazuva avakange vasiri kubasa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vashandi vekambani yeOK Zimbabwe muchinoi, iyo ine zvimwe zvitoro zvakapwanywa muguta reBulawayo svondo rapera, vanoti vakashamiswa nechina vachinzi vanyore gwaro vachibvuma kuti havana kushanda mazuva aya uye havazopiwa mari yemazuva acho. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti haana kufara nedanho iri sezvo masoja ari iwo akavavharisa chitoro chavo. Mushandi uyu anoti zvakanga zvisingaite kuti vashandi vaende kubasa.
The army was forcing people to fire. Saka in such a situation, what do you expect from vashandi?
Mumiriri wevashandi veOK Zimbabwe muchinoi vaRichard Domba vanoti vakatambira tsamba iyi kubva kumuzinda wekambani yavo kuHarare ichiti vabvume kuti vaive vasiri kubasa nokuda kwavo. Vadoma vanoti vakuru vekambani yavo havana kubuda pachena panguva yekuramwa mabasa, vachiti zvaive zviri kuna maneja kuona kuti angavhure chitoro here kana kuti kwete.
The position haina kunyatsova very clear kuti yairatidza kuti hayo kukange kwakaoma kwauri kusauye, asi vano vari munzvimbo dzinokwanisa kuyaite ndichiona the condition, kana ikaita condition ikaita kuti tivhure tinovhura, ikasaita hativhuri.
Vadomba vanoti kambani yavo yakarasikirwa nemari yakawanda sezvo vanhu vakanga vasingatenge zvinhu izvo zvavakupa kuti iomesere vashandi vayo.
Ini kuno ndangonzwa kuti kune email yakadaro.
Mumwe mushandi vaexezi yangorima vanoti haisi mhosva yevashandi kuti havana kuenda kubasa, asi kuti mhosva yezcitu pamwe nemasoja airova vose vaishanda.
It's not Vashandi to blame. It has to be ZCTU to blame. because there was an instruction from ZCTU. If they can say Article Kubana ZCTU, they should complain to commercial. As an affiliate to ZCTU, then information in also casket were down back to them.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekambani OK panyaya ii. Sangano re Confederation Industry of Zimbabwe, rinoti nyika yakaraskirwa nemari inodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora kuburikidza nekuratidzira kwemazuva matatu uku. Mune imwe onyaya, vatyairi vedzimotokari vainge vakatenga makopo nemafuta edzimotokari, mafuta asati awedzerwa mutengo, vari kunyunyuta kuti mafuta avave kupiwa ave mashoma pane avangadai vakapiwa dai mafuta asina kukwidzwa. Munhu ane koponi remarita makumi maviri ari kupiwa marita masere chete. VaEdward Shuto vanoti vepuma vari kubirira vanhu sezvo isiri mhosva yavo, sezvo vekambani iyi vainge vasina mafuta pavayada.
Isusu tukuti petro yedu yatakatenga kudhara, yatakabhadhara, takaita prepay kudhara. Saka petro yenu yakatotengwa kudhara vachishandisa rete yekudhara. Saka yakatochengetwa kudhara mastocks. What they have to do is to give us ungotipa petro yedu chete. Hati affectwe ne current rate because takaibhadhara kudhara. Uyu watova udyire utsotsi wokuda kuti reducera 20 liters to 8 liters. Umbavha iwo.
Mutevedzeri wemukuru wepuma muchinoi vamunashe Taruvinga vanoti ivo hapana zvavanoziva sezvo vakangotaurirwa zvekuita kubva kumusoro, asi vanoti vachaita nhaurirano nevanhu vane makoponi.
Iorder yatikapiwa from head office, saka zvazvinoita hatisirisi tinozvigadzira. Saka zvamunoita imimi kana muine makoponi munoenda kuhead office ndovane explanation yekuti vari kuchiweka. Asi kana ari ekomandi munongoenda kukomandi. Okomandi ndo vanofanira kuti vaexplain kuti zviri kufamba sei, because ndovari kukupa inspiration. Vati vachaita matoks ovaina makoponi.
Gurukota rezvemabasa muzvarisete sainzenza vanoti vachataura zvizere kana vaserefeta zviri kuitika mumakambani aya. Imwe kambani yemafuta edzimotokari yeRidan Petroleum yakapiwa mazuva matatu kuti izivise kuti ichapa munhu marita yemafuta akanyorwa pakoponi, mushure mekunge yazivisa kuti yaizopa vanhu marita mashoma pane avainge vatenga mutengo wemafuta usati wakwira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Nasi tinenyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevanhu vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Madzimai aya akaenda kunorapwa navana chiremba, vakapiwawo mishonga yekunwa zvichitevera kubatwa chibharo kwavakaitwa. Vana chiremba nemasangano akabatsira madzimai aya vanoti havadi kudomwa nemazita sezvo vari kutirawo upenyu hwavo. Madzimai aya anoti hana kuenda kunomangara kumapurisa vachitya kuti vanogona kubva vasungwa nemapurisa sezviri kuitika mune dzimwe nzvimbo uko vamangari vari kubva vasungwa pavanosvika pamakamba emapurisa. Madzimai anotiwo nhasi anoti akabatwa chibharo munguva yemhirizhonga yakaitwa zvondo rapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Madzimai aya anoti kubvira zvaitwa shutdown yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, havana rugare. Mumwe wamadzimai aya uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti akavingwa nevarume vaiva vakapfeka mbatya dzemasoja usiku ari mumba make akabatwa chibharo.
Wakasvika achibhutsura dhoo, twana twangobva totanga kuscrima sevanhu vangoita seivamuka vanga tobata. Kanzi ingo yekurara here inoyi, mukutorara ingo yekurara inoyi. Vandatanga kuda kuchema paipabvu vandiroamba ama. Zvakanzi uto ingo yekurara inoyi, da kubvisa hembe da kutorara newe vanga vari tu. Ndobva da kuda kuramba paipabvu vandirofuti imwechi mbama. Ndopandakabva ndabvisa hembe nekutya, varara neni mwacho haana kudziviriri. Ndobva hati mwacho geza geza chopu chopu toni. Udzokere pamubhedha varara futi neni vana vaitoona.
Mumwe mudzimai ane makore makumi matatu nemasere anorarama neHIV and AIDS anoti akabatwa chibharo varume ava vasina kudzivirira kunyange hazvo akanga avaudza kuti anorarama neHIV and AIDS.
Tikadzimukuenda kupitika tanda ndikupereza shamwari ndirikuenda mba kwayo. Vakatibvunza zvimwe zvavakatibvunza zvokuti vhundutsira. Hatakwanisa kudaira. Saka umwani wacho musoja ndiye akazoti akachedza inini. Shobvi apa ndizvezvezve asvikane zvinhapa. Kune matakangotifamba distance kubva pano kusvika kuti kana kuti kurodhoko. Zvandikuda kuti uite nezvandikuda kuti uite inini. Ndikati zvaita sei mwanangu. Semaonero angari mwanangu diki. Akasina nidi kuti akwanisa kurara nemi. Ndikatoita sei mwanangu zvikanzi kukasika kukumura bhuku. Zvandikuda kuti uite nezvandikuda kuti utedzere. Ndikati aiwe ndomwa mapiritsi mwanangu kuti HIV positive. Zvikanzi hazvinei izvozvo. Chokwadi akarara nei asina kudzivirira, asina kuita sei.
Mumwe mudzimai asina kuda zvakare kuburiswa zita rake atiwo akasangana nevarume vaive muyunifomu yemauto apa aienda kuchitoro akamanikidzwa kubata nhingo dzevarume ava dzakavandika.
Ndofanditingodama mumwe chomvaita zvekuti ndai kugarwa netakabvaita zvekuti sumudzazvezve vanikodamisa uye achibva avhura chitrouse rake ndobva atanga kundinandisa chinhu chake achinditi chitambise uchichibatabata chitambisatambisa mabhora ake ndobva ndapedza ndichidaro kudaro kusvika pakuita se pakunoproducer vatanga kundiproducer achindinyira kumeso.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita anotiwo vakakwanisa kuendesa madzimai aya kunoonekwa nana chiremba uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde. Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika 14 kubva kunzvimbo yeHopley neEpworth. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzakadai nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemasoja vaOverson Mugwizi kuti tinzwe divi ravo. Asi munguva shoma yadarika mapurisa nemasoja akaudza vatori venhau kuti vakabirwa mayunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupinda kwekambani yehurumende yeZupco mukutakurwa kwevanhu mumaguta akasiyana-siyana uye zvazvinoreva kune vagara vanga vachitakurawo vanhu vemabhazi. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association uye vari mubati wehomwe wesangano iri vaFarai Muza. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMuza.
Tinotenda.
VaMuza, tinoona kuti Zupco yapinda mudariro kutakura vagari vematunhu akasiyana-siyana muguta reHarare. Imiwo manga muchiitawo basa rimwe chete raakuitwa neZupco sevemabhazi. Mungatiudza kuti zvakamira sei, muri kushandidzana sei?
Tinotenda nekuuya kwavo tichishanda tese, sezvo muchingoona kuti pakutungwa kwechuma chemuzukuru chinoda kubatsirana. Saka naipapa tinotiwo kuuya kwavanenge vaita, tinenge tichionawo mashandiro avanoita, tichidzidzawo zvimwe zvavanogona, tichionawo pavanotadzawo isusu tichigadzirisawo basa redu richienderera mberi.
Iko kuuya kweZupco ikoku vaMuza, imi makava makundikana here basa rekutakura vanhu muchipinda mumadhorobha?
Isusu kukundikana tahandisina. Ndofunga munoona kubvira kuna na 2008 isu tisu taifamba nevanhu kuti nyika yeZimbabwe ifambe kubvira kuseni inotofambiswa netransport. Munhu achienda kubasa kuti anoshande anofanira kunge atakurwa. Saka hatina kubvobvira takundikana. Asi chimiro chiripo ndechekuti kukwira kwakaita mitengo yekufambisa parodhi katina tingati mafees, semaona ndiye dainini haana kukonzerwa nekukwizwa kwakaitwa diesel kwete akakwizwa nekushaikwa kwaitwa diesel saka munoona pa below demand and supply yeye munoona kuti motikari dzikaita shoma mumugwagwa mapraise anokwira pamusoro saka motikari dzedu dzanziri shoma pamugwagwa vanhu vokwidzochi mapraise pamusoro nekuti vanhu vaimhanyira mota shoma idzodzo zhinji dziri maqe ediesel saka ndinoona ini kuti chinhu chakakwidza mapraises epamugwagwa hakusi kuti kukwira kwakaita diesel kwete asi kushomeka kwaita diesel nokuti pamashure apo diesel rakambonetsa ndofunga mabhazi mahombai akatanga kuchaja $50 makombi akatanga kuchaja $3 papamboita 2 weeks dzakawanika diesel mabhazi mahombai akadzokera kuenda pa75 cents makombi akadzokera kuenda padhola nenyaya yekuti mota dzese dzakanga dzava pamugwagwa pakatanga futi kushaika diesel mapraise aya akakwira kuenda pamusoro mapraise ediesel asati aanaunzwa kuti akwira saka chinhu chatakaona kuti chakakwidza mapraise kwaiva kuri kushomeka kwediesel
kune vamwe vari kuchemawo vamuza kuti kupinda kwaita zupu kwemudariro kunogona kuburitsawo vamwe vanga vagara vachiitawo zvekutakura vanhu izvi imi muri kuonawo sei
zvinokwanisa kudaro kuti vamwe vanobuda zvichienderanawo nemashandiro avanoita uyewo yatinoti patriotism yekuti kune vamwe waibva vati kana vaakuchaja mitengo yavo pamugwagwa waichaja zve zvekuti zvishuwa ukaona munhu anoenda kubasa hapana chaaisara nacho saka ivo vaya vanobva varunduka woti hatichaita atoti maabnormal profits vobva vasiya asi kana une patriotism unosimba urimo muindastry kuita kuti indastry ye ifambe vanhu vafambe vachienda kumabasa nokuti zvishuwo munhu anonoshanda uye haafanira kuti ongoshandira transport chete ane zvinhu zvakawanda zvaanda kuita vana vanda voenda kuchikoro iye anda kuraramawo anda kuti asumudzirewo upenyu hwake saka zvinenge zvaakusiyana nevamwe asi isusu tinenge tine chimiro chokuti kana vauya wezupko toshandidzana nawo
saka imiwo makakwanisa here kunge muchiisawo mabhazi muurongwa hwezupko ihwohwu
tine mabhazi atakatumirawo kuurongwa ihwohwu hwezupko as an association taingoti maindividuals anenge ane kana mabhazi matatu oendesawo kana rimwe chete ronoshandira richibatsira chirongwa ichochi chaunzwa nehurumende ichi osarawo nemairi mairi aya ndeyekuti iro riye riri kukoriere rikaitawo matambudziko unenge oneka kesho omhanya otsvaga simbi rodzokera futi kubasa ikokuye nekuti mubhadharo wacho unouyo kwapera mazuva akati kuti saka rinenge richida kuti ringe chidi richiseviswawo nekumaintainwawo riri parod ipapo kuita kuti chirongwa ichocho chibudirire chakauya ichi
aiwa tinotenda zvikuru vamuza kuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda chose vakandeniri
manga vakateerera kumutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC kamwe kedzimbo dzinobata moyo kachibva kuna vaOliver Mutukudzi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda vanotadza kuonekana nemutumbi waOliver Mutukudzi Kanzuru yekutare Harare inoremekedza Mutukudzi nekupa mugwagwa weWillowville Road zitare kuti Oliver Mutukudzi Road. Nhasi tanga tiine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tise.